chatsiri kufana nacho pane maaccusation ekuti pane vanga vambori kuzanu PF vakabatwa nemauto vakatorwa dzimba dzavo haneno kwavakaisiwa futi pane maaccusation ekuti vanhu ivavo vakarohwa kana kutochewa. Saka isusu tenge tichiti no despite situation mutemo wenyika mukuru constitution unofanira kurespektiwa nekuti maaction akadaro anenge asiri in line neconstitution yedu.
Pane umwe wavo wamamboti maona here?
Vatombo vangu vakaadmitwa pari renyatwa sekutaura kwavo vanotivo vangu vari blindfolded uye vanotaura ivo kuti vangu vachirohwa.
Pari zvino munozva kuti vakadii?
Vakaenda kukoti nezuro he seem to be in good health. Saka vakaiswa murimand but mune zvese zvinenge zvichiitika isu apiriyodi inenge iri yekuti mutemo utevedzerwe vanhu vasaite zveretribution.
Pane vamwe vamakanzwa nezvavo?
Vamwe vacho hatina kukwanisa kukonfirma asi kunana anonzi Chipanga uyo anga mbori kuyouth unonzi futi wanga ari musame situation although tisina kukwanisa hedu kuita access naye.
Pane wamakataura nayewo here muhurumende pamusoro pevanhu ivava?
Sengaitire nyaya yanga ichangoitika tanisatika tichawana mukana wekutaura nawo asi vamwe vatinoshanda navo velawyers for human rights ndo vanga vachiti vanga vamboengeja magovernment authorities pamusoro penyaya iyi. Saka isu kutarisira kuti nemande tichaisawo formal requested yekuti tiwane access kune vanhu vese vakasungwa papiriodi tione kuti pane mamedical vane mamedical needs yava nawo sezvatozva vanhu vanogona vane mishonga yavanenge vachimwa asi ukangotorwa pamba zvekutumiwa unogona uve wakatokangama mishonga yako kumba. Saka tine tichida kuti tiite medical assessment kuti tione kuti pane rubatsiro rwatingavape.
Mubasa renyu umu hurumende yange achimboshandavo nemi here? Yange achikupaiwo here mvumo yekuti muone vanhu vamunenge mune concern navo?
Muzimbabwe yapfuura izvi zvanga zvichinetsa sezvamuona pane nguva iya ye-2008 election pakaita violence re-extreme pakakuvara vanhu vakawanda vataisira kuaccessa pane mahedos. Saka tarisiro yedu ndeyekuti zvatasanga new dispensation iyi tisarambe tiri mukuita makadaro marights emunhu wese ave anorespektiwa kungave nyangwe munhu wacho asiri kuwirira nehurumende yekutonga mazuva iwawo marights emunhu wese ngaarespektiwa.